olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
A very good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington, 2020. And this is Live Talk. I'm Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the coronavirus or COVID-19 pandemic currently sweeping the whole world, including Zimbabwe, where we've seen a rise in the number of cases. Currently, the Ministry of Health says they are 985 positive cases, and of those, 328 people have actually recovered. They caught the disease and recovered. Of those, active cases currently stand at 639, with, unfortunately, the number of the people dying from COVID-19 rising up to 18.
And we see, Marvelous, that according to the Johns Hopkins University, there are over 12 million people that have been infected with COVID-19, and it's almost 13 million. So out of these people, over 569,000 have actually died. And then in USA, it seems as if the disease is really causing havoc. There are roughly about 3.3 million people who have contracted COVID-19, and out of these people, 135,000 have actually died. So which means there are serious issues in the world. And in South Africa, we see that according to Johns Hopkins University, there are 276,242 cases, and out of these cases, 4,079 have actually died. We know that there are some Zimbabweans as well who are caught up in this COVID-19. So at the same time, there is a report that Zindzi Mandela, the daughter of South African anti-apartheid icons Nelson and Winnie Mandela, died in a Johannesburg hospital today at the age of 59. According to the South African Broadcasting Corporation, Mandela died at a hospital in the South African capital, but the cause of death has not been revealed. Her death was actually confirmed by the ruling African National Congress, which her father led in the struggle against South Africa's white minority-ruled apartheid regime. The first country's black president, we know it was Mandela, who actually refused to give up his struggle when he was enticed by P.W. Botha, who was then president of South Africa, who offered him freedom if he rejected the ANC strategy of violent resistance against apartheid. So when Mandela died, she was South Africa's ambassador to Denmark. So now we know that there's a lot that has been happening in South Africa, but the cause of the death is not COVID-related. So, but kwabantu laba sokufika sokudlula i-569,000 asebebhubhile. Kuzokuthi kwele Melika, iJohns Hopkins University yabika ukuthi kule 3.3 million asebebanjwe umkhuhlane lo. Kuzobuya 135,205 asebebhubhile. Kusibuyela njalo kwele South Africa, siyabona ukuthi umkhuhlane lo ubhokile kakhulu. 276,242 kuzobuya 4,079 sebebhubhile. Njalo nje kona ngale South Africa, kubikwa ukuthi umntaka Winnie Mandela lo Moyi uNelson Mandela, yena ibizo lakhe nguZindzi Mandela kaseko, kodwa ANC ngokutsho kwayo kayisathulelanga abantu ukuthi angabe ebulewe kuyini, kodwa ke ube ngu-ambassador kwele Denmark khona ngale. Siyakhumbula ke ephakamisa isandla lapha nencindi esithi ke viva ANC lento ezinjalo njalo, lokuthi uyise wayengafuni ukuthi ayekele ulwisana labantu beSouth Africa. So kunjalo ke Marvelous.
Aiwa, kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu che Live Talk. nasi semusuwe muvuro kudai apo tiri kutarisa isu nyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus icho chatekeshera pasi rose zvichisanganisira zvakare munyika muZimbabwe umo tinoona kuti bazi rezveutano riri kutaura iro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nedambudziko irori kana kuti nedenda iri reCOVID-19 huri kuramba uchikwira uyezve pari zvino takatarisa zviri kubuda kubva kubazi rezveutano vari kuti ivo vanhu vanosvika ivo 985 vawanikwa ivo vachibatwa necovid-19 munyika uyezve pane vanhu ava vabatwa necovid-19 munyika vari kurarama nechirwere ichi yavanoti iyo active cases pari zvino vakamira ivo pa639 uyezve pane vamwe vakabatwa nedambudziko irori recovid-19 vakawanikwa iro vachiri kunda izvo zvinova zvinofadza vanhu avasvika ivo pa328 munyika muZimbabwe uyezve imwe nhau iri kushusha vazhinji ndeyekuti vanhu vari kufa kubva kuchirwere ichi tiri kuona vachikwira pari zvino vasvika ivo pa18 vanhu vawanikwa vachifa kubva muchirwere ichi totarisa zvakare pasi rose zviri kuitika pasi rose zvinoreva kuti global figures mamiriro akaita zvinhu pasi rose pari zvino pane vanhu 12 million takuda kutosvika pa13 million vanhu vawanikwa ivo vachibatwa necovid-19 tichiona zvakare kuti 500 zvichidaudzira 500 and something thousand zvichidaudzira vawanikwa ivo vachifa zvinoreva kuti over 500,000 569 zvinoreva kuti over 500,000 vanhu vawanikwa ivo vachifa globally zvinosanganisirawo nemuZimbabwe kubva kuchirwere ichi totarisa muUnited States umo tiri kutepfenyura tiri pane vanhu 3.3 million vawanikwa vachibatwa nedenda irori recovid-19 pane 135,000 vawanikwa ivo vachishaya muno muWashington DC mandiri kutepfenyura ndiri mune vanhu 10,847 vawanikwa ivo vachibatwa nedambudziko iri recovid-19 uye pavanhu ava pane vanhu 568 vawanikwa ivo vachishaya zvinoreva kuti denda iri riri kuramba richipfunya chisero uyezve sokutaura kwatiri kuita pari zvino nhau dzatichangobva kutambira dziri kubva kusouth africa ndedzekuti mwana vanelson mandela vaimbova mutungamiri wenyika yesouth africa naamai Winnie Madikizela Mandela zinzi Mandela awanikwa iye achitisiya nhasi uyezve anga ari achishanda pabasa rekunge ari kudenmark uko anga ari ambassador ari ikoko taona iro bato reANC richitaurawo pamusoro pekushayikwa kwazinzi Mandela uyezve tiri kuona vamwewo vari kutumidzira mashoko avo bato reEFF ravamalema vawanikwawo vachitaurazve pamusoro pekushaya kwazinzi Mandela tichiona zvakare kuti mutungamiri wemunyika iyoyi yesouth africa nezuro vakadzora kumashure malevels vachitaura kuti vanhu vemunyika iyi kefu yatanga zvakare uyezve zvinhu zvakadai sedoro nezvimwe hazvichabvumidzwa kutengeswa saka vazhinji vari kutarisa kuti zvakamira zvakadai musouth africa chii chiri kuitika kuZimbabwe panguva inoyi apo tiri kuona isu uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 uri kuramba uchikwira Gibbs.
Yeah, marvelous. We've got some people who are sending us audios and videos and almost everything. So now let's listen to what some of the people are saying about COVID-19. So here is what we obtained from members of the public.
Injani hlobo zvanhu zva 57 haina nyapira nyapira sivi hai nyaya izwa into ye chaikurula mbe chaikurula mbe chaini mukuhlanda osikona lo so into engiqhayisayo ebantwini bakithi eZimbabwe ngalo mkhuhlane mkhuhlane lo awukabi lekhambi oro ngithi umuthi ukuyelapha awukho awukho sibi hayi singakhohlisani ngokuthi umuthi ungaba khona umuthi awukho okhulumayo nje nguJoshua Ncube ongaphansi kwezapha ilunga lezapha so into engiyixwayisayo ebazalini bami basekhaya eZimbabwe ngixwayisa ngalo mkhuhlane umkhuhlane lo asilandeleni okuthiwoyo kuyanceda khona ngoba vele umkhuhlane uhambelana le flu siqiniseni ukufutha siqiniseni ukunatha amalemoni sayenze ingane yakhudumala noma ungalawa amalemoni amanzi ungaze waniphuza into ezibandayo phuza amanzi achisayo
Salibonani balaleli baka Studio 7. Mina okhulumayo ngusandisiwe. Ngihlala enkayi esigabeni sika Chief Chugulu. Ngifunda ehlangabeza Form 3. Nilusizi ngalomkhuhlane osumemethekile elizweni lethu. Ebengufisa ikubana uNkulunkulu angenele. Ngoba sengikhalela ukubana ngalesi sikhathi aliba sengiseklasini. Ngiyabonga.
Mina igama lami nguSimeon Ncube ekhaya ngisuka eLupane endaweni yaseJotsholo engombani koNcube komguza. Hlobo sami ngilokukhathazeka okukhulu kakhulu phakathi kwalowo mkhuhlane lowo esiphakathi kwawo. Kanti-ke kudinga ukuthi mina lawe mlaleli siyazisane sibonisane okurayithi lokubi. Ngoba manje ngibhekile manje hlobo sikaThixo ngalowo mkhuhlane esathi ukungena kiwo. Uyazi ngiyazibuza ngiyiwani ukuthi kanti bona abantu bona laba bamabhoda why lokhu bevumela abantu bengena besize ekhaya eZimbabwe, lokhu bevumela abantu bengena besize ekhaya eZimbabwe, bengeze bathi babafaka lapho babafaka khona ukuthi bafuna ukubabona ukuthi umkhuhlane lowo ungakangeni. Vela kwenza izihlobo zami, sicelana ukuthi ukuthi osemazweni makame enjalo esemazweni, osekhaya makame enjalo esekhaya. Ngoba into elizayenza ngiyalitshela, ngiqinisile ngiqinisile, lizobhubhisa umhlaba wonke weZimbabwe ngomkhuhlane kuphela.
Mina ngingosizweni kobulawayo. Mina bengicela ukuthi uhulumende ededele imijova bakithi ngena emgwaqweni. Abantu bathwele nzima, sithwele nzima ukuzwisa ubuhlungu. Qiniso kube njalo bakithi, siyacela ngoba hayi uyagula uyecheka ichukela, kumele ukuthi ume uze ucinuwela phansi.
So marvelous, these are some of the people that actually sent us audios, and one of them is Joshua Ncube. He's in South Africa. He was saying, you know, with corona, he wasn't sure whether it's called corona or corolla, but he says it exists. So he says that people should know that it is no medication, and people must practice social distancing. He says that is very critical. Then Sindiswe is in Kai. She's a Form 3 fellow. She was saying that she's supposed to be in class. She's really saying, you know, this has cost them a lot. So she's supposed to be in class right now and doing what she knows best. And then Simeon Ncube was actually wondering why the borders are still open. He said, you know, the borders must be shut because the problem that is there, people are just streaming into the country, doing whatever they want. And some are smuggling bodies, according to, you know, reports, into the country for burial and all those kind of things. So he's saying, shut down the borders. If you're in South Africa, you're in South Africa. Botswana, stay there. Wherever, you know, even from US, going back home, stay there. So he's saying that's the best way of containing, you know, these transmissions that are brought in by people from other countries. So, you know, people are worried. And then since Zweni was talking about combis, she was saying, you know, it's difficult to travel in urban areas in Bulawayo. So she says, if you are diabetic like what she is, you end up fainting and, you know, without transport. She says the situation is very, very bad. Over to you.
Aiwapo tikunzwa kubva kune vamwe vari kutauraiwo maonero avo vari kunzvimbo dzakasiyana siyana panyaya yedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus iro ratekeshera pasi rose. Kunavo vari kutiona pari zvino, toda kuti tikutaurei kuti chirongwa ichi chamuri kuona chiri pre-recorded, zvinoreva kuti chakakangwa. Hatiri kuchikanga iye zvino izvi, asi panguva yamuchachiona panenge paane nguva. Saka mafigures atiri kukupai anogona kunge asanduka panguva yamuchaona chirongwa ichocho. Saka tiri kuenderera mberi tichitarisa isu nyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus, tichitarisa kuti kwamuri ikoko kwakamira sei uyezve kuti zvii zviri kuitika, nekuti tiri kuona kuti vazhinji vari kuchema chema vachiti mamiriro akaita zvino muzvipatara zvehurumende nyanya wakashata pari zvino, nekuti tinoona kuti vana mukoti havasi kumabasa. Vana chiremba zvakare vamwe vavo vari kuenda kumabasa, vamwe havasi. Panyaya yenyaya yemuhoro, hatiri kuona kuti mumwe taona zvakare hurumende ichidzinga, kana kuti tichiona mabhodhi mamwe achidzinga, vamwe vanoita vana chiremba vanenge vari kuzvipatara zvakasiyana siyana zvehurumende taona isu vachidzingwa izvo zviri kushorwa neveruzhinji munyika vachitivo panguva ino yeCOVID-19 dai zvakwanisika kuti pawanikwa ipo hurumende ichitaurirana navana chiremba nyanya navana mukoti kuitira kuti nyika isawanikwe iyo ichirasikirwa neupenyu nevanhu vakawanda. Tinoona kuti munguva yapfuura vanhu vakawanda vanga vari kubatwa necovid-19 kana kuti coronavhairasi vanga vari vanhu vari kubva kune dzimwe nyika dzakadai seSouth Africa, Botswana nekumwewo, asi pari zvino tiri kunzwa kuti nevana mazvikokota veutano vari kuti ivo pane ava avanoti macommunity spread, inoreva kuti vamwe vanenge vakagarisana ndo kwatiri kuona kuchibva kutapurirana kwedambudziko irori recovid-19. Saka zvimwe zvezvinhu zviri kuitika pari zvino uyezve tichange tiri kukurukura tichange tiina Reverend Kenneth Mutata vachange vari pano avo vanga vane musangano mukuru muHarare apo vabata bata iyo nyaya yezviri kuitika muzvipatara panyaya yecovid-19 nezvimwewo vachitionesa kuti zvii zvabuda pamusangano uyu uyezve kuti zvii zvingaitwe nehurumende kuti tione dambudziko irori riri kutarisana nenyika richiedzawo kuti hatingati rinopera nekuti imomo nomu America tiri kutoona kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 uri kuramba uchikwira kunyange hazvo hurumende yemuno iri kuita zvakawanda kuti vaedze ivo kuti huwandu uyu udzikire. Gibbs.
Yes, marvelous. I spoke to Dr. Solo Ngwenya of Mpilo Hospital, who was talking about worries over the spread of COVID-19 in Zimbabwe. Here's what he said about the COVID-19 pandemic.
La tincha ukwenza kwenu inkuhlane uzamemetheka ubulala abantu abaningi. Umkhuhlane uyamemetheka ngokuba abantu abalandeli lokho kwafakwa phansi nguhulumende ukuthi abantu bayenze i-social distancing lokugqoka kuhle ama-face masks. Itholakala ukuthi liyalokhe ligxokozela liphefumulela nema-lining lisuke lapho lingagqoke kahle ama-face masks lichiya amakhala yenu ephandle livala umlomo kuphela. Kuzokuthi abantu laba abanye abavelele e-South Africa sebephendukile izihlobo zethu lazo yizo ezenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngoba abanye bayabaleka kuma-quarantine centers.
Uyiwa phambili kambe kungayenziwa enye njalo i-lockdown kumbe
i-lockdown mina ngokubona kade ngayikhuluma ukuthi ngikhankasa ukuthi ibe khona abantu bazi ngani hhayi lokhu bekuhlanya kukangweni kodwa ngokubona kwami yibo abantu abazayikhalela i-lockdown sebesifa okwamagama. Uhulumende laye vele seqalisile ukucabanga ngendaba le ye-lockdown. U-lockdown yokuthi abantu abaningi bengaze bafa izaba khona ngoba siyakufuna ngoba sikufuni sizabe sesiyikhalela ngendaba yokuthi abantu vele sebeqalisile ukuthi bafe ezindlini babuya vele sebetshonile.
Kuyini Dr. Ngwenya okwenziwa ngabantu ukwenza ukuthi bazivikele kumkhuhlane lo?
Abantu sebatshelwa kaninganingi batshelwa ukuthi umkhuhlane lo uthathwa ngokuba uphefumulela lomunye umuntu olawo eduze kwakho. Yikho ukuze ungawuzuzile umkhuhlane uyaqala ngokuhlala phansi endlini ungahambi udayeke uqondale okungelangqondo uhambele into ezile ngqondo kuphela. Uthole ukuthi abantu lokhu behamba ukuyalahla abanye lapha emfeni behamba bebaningi ukwedlula inani lonele lakhulunywa nguhulumente. Abantu njalo abahambi behlale khatshana lakhatshana baxokozele emabhasini bexokozale empuphini banompola umkhuhlane lo uyanompola ngangesandla ungabamba amakhovula lo muntu uphinde uzibamba amehlo ngoba umlomo ngoba amakhala umkhuhlane uyangena. Yikho abantu kumele bayenze yona leyo kuthiwa yi-social distancing lokuyenza i-personal hygiene ukuthi bahlanze izandla zabo. Xa bengayenzanga lokho bazawubamba lo mkhuhlane uyamemetheka uya phambili.
So that is Dr. Solai Ngwenya of Mpilo Hospital is saying there's need for another lockdown because people are already dying. He says some bodies are being brought from homes. You know, he says the situation is really, really bad. So he says that he has been preaching the gospel of social distancing, the gospel of lockdowns, and all these other things. But people are not taking him seriously. So he says now there's need for people to practice all these things. Even personal hygiene, he says, is very important. And he says, by the way, going to funerals is also problematic. So people must also follow guidelines. Like we need to be less than 50 in that particular funeral. And then out of that, you must have some social distancing. And he says when people are buying goods in shops and so forth, there's no social distancing at all because of personal needs of the people of Zimbabwe. So he says there's need really for another lockdown. Marvelous.
Aiwa apo tiri kunzwa kune vamwe chiremba vekubulawai vari kutaura ivo kuti semaonero avo pari kutoda kuti pawanikwe ipo mamirira akaita zvinhu panyaya yelockdown zvichinyatsosungwa nekuti vari kuti ivo vanhu vazhinji havasi kutevedzera zviripo pari zvino zvekuti vanhu vaite social distancing vakapinda muzvitoro vari kuwanikwa ivo vasingaise nzvimbo iya kana kuti 1 meter apart inotaurwa iye uyezve vari kuti ivo semaonero avo vamwe vanhu vari kutowanikwa ivo mitumbi ichiunzwa kubva kudzimba inenge yatowanikwa yashaya saka vari kuti ivo dai hurumende yatarisa kuti ione kuti pane zvingaitwe here kuti lockdown iyi inyatsosimbaradzwa ndokutaurawo kwavari kuita maonero avo panguva iyo vari kuti ivo huwandu hwevanhu vari kuwanikwa ivo vachibatwa necovid-19 kana kuti coronavirus huri kuramba huchikwira munyika saka ndozvatiri kutarisa ipo pano tichionesana panyaya iyoyi yezviri kuitika munyika nepasi rose panyaya yechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus.
Now I think Reverend Mtata is in, Kenneth Mtata. I think the Zimbabwe Christian Council of Churches, or they call it the Zimbabwe Council of Churches, they've been holding meetings in Zimbabwe with various political parties, and as we are informed, they were also discussing the issue of COVID-19. So let me bring him on board, or maybe pose the first question, Marvelous, then I'll bring him on.
Tingada kunzwa kubva kuna vamutata kuti zvii zvavataura pamusoro penyaya yedambudziko recovid-19 kana kuti coronavirus.
Okay, just hold on there. Let me bring him on so that I can maybe chat to him. Reverend Mtata, how are you?
I'm very well, Gibbs.
How are you doing, Reverend? No, we are very fine. How's Harare?
Harare is good. It's cold, but it's good.
Wonderful. So tell us what you discussed today with different political parties, and especially the issue of COVID-19. Tell us a bit about this.
Yes, this is part of a series of meetings that we have been holding with different stakeholders. We have had recently a meeting with civil society organizations. Before that, we have had meetings with traditional leaders. And today we were meeting political party leaders. It's a series of consultations by churches trying to see how we can build consensus among different stakeholders to find solutions to the many challenges that are facing the nation. And of course, this comes at a time when COVID is already creating many challenges at different levels in Zimbabwe. And obviously, the question of COVID also emerged in our conversations today. First, there was a realization that the country is already in a crisis because the many issues that are related to COVID have revealed that we are not properly prepared. We can see that, for example, doctors and nurses are on strike and that we don't seem to be having solutions to some of the demands from this strike and, of course, the decisions to expel some of the medical personnel creates more vulnerability and exposes the health sector. This was raised by political parties, but also it comes at a time when many people are vulnerable economically, and as we enter into winter, many may not cope. If we have a surge in infections like we have seen in South Africa.
So now, can you say that in Shona as well?
Nyaya tanga taka tarisana na ayo nasi. I pati ye naurirano za kisukuita na maapu kakasiana siana mZimbabwe. Tichitwaga kutitinga gadzirisa sei nyaya za kasiana siana. Ziriku kanganisa nyika yokwedu. Hongu takaita msangano nguwa ya pura. Neve civil society, ma civil society organizations, takaita msangano na madzishe, nasi tangati no msangano wakanangana na ma political parties. Saka i part ye series ya tukuita na ma stakeholders, akasiana siana, takatasa namo jinji, zakatasa na nyika yokwedu. Asi musangano wataita uyu musangano unouya panguva nyika payakatarisana nedenda guru re-COVID-19. Vanga vachitaura pamusangano uyu vari kushushikana zvikuru nenyaya yegadziriro yedu senyika takatarisana nenyaya ye-COVID-19. Nenyaya kuti kuzvipatara tiri kuona vana chiremba nana mukoti vari pakutsutsumwa nenyaya yemashandiro avanawo, but hurumende magadzirisiro ari kuita nyaya iyi anoratidza zvokuti haasi kubatsira kuti kugadzirira kwedu COVID kunge kwakarurama. Zvino zviri kuitikawo panguva nyaya yemamiriro eufumi hwenyika husingafambi zvakanaka, nyaya dzine chokuita nebumbiro remutemo dzichiita sokuti hadzisi kufamba nenzira vanhu yavanotarisira nayo, sezvo tanga tichitarisira kuti iye zvino inguva yekuti tiite implement bumbiro remutemo, but tiri kuona kuti pane nyaya yekuti bumbiro remutemo iroro rinofanira kuti rishandukwe. Idzodzo nyaya dzimwe dzabuda vanhu zvavanga vachishishikana nadzo. Gibbs.
Thank you very much, and stay on the line. Maybe let me bring in Dr. Nyashano. Dr. Nyashano is based in USA, sorry, in Britain. So let me try to get hold of him. I know he's got a problem with his connection, so if he doesn't go through here now, we're going to call him shortly. So Dr. Nyashano, if you can hear me, we're going to call you shortly.
I can hear you.
Hold on there. We'll come back to you. So over to you, Marvelous.
Tombodzokera kuna Reverend Mutata kuti zvamira zvakadai kuti imi maona kuti pane dambudziko nyanya panguva ino yeCOVID-19. Zvii zvamuchaita sevemakereke uyezve zviri kunzi izvoni remapati vachaita kuita kuti hurumende inzwewo zvichemo zvamanga muri kutaura nezvazvo takanyanyonangana nedambudziko reCOVID-19 iro ratekeshera munyika pari zvino?
Yeah, can you hold on one second, Marvelous? Just one second. I think maybe he's going to react to your question, and I'm trying to bring him on board, and just hold on. So I guess you've got the question, Reverend Mutata. Hold on there. I'm coming back to you in some seconds. Right, so what's your reaction to what Marvelous is saying?
No, I'm not hearing Marvelous. That's why I was lifting.
Oh, okay. Okay, that's fine. So I think your question is, what are you guys going to do since COVID-19 is spreading like wildfire? So what are you going to do going forward?
Yes, what really emerged from this meeting today is that there is no way the government is going to be able to address the COVID-19 on its own. So the question is, how do we build a consensus among different stakeholders so that they can support the efforts of government? There is need for an open engagement between the government and their citizens and different stakeholders who represent different interest groups so that we find a common approach to COVID-19. On our part as churches, we continue, of course, to call upon citizens to take the precautions that have been highlighted by the Ministry of Health and Child Care, but also those which have been promoted by the World Health Organization, to keep distance, to cover mouth and nose, and to wash hands, and to keep hygiene. These are the instructions we continue to give to our own constituencies. But on the long term, and I think it's for us to be comprehensive, the relationship between citizens and the state, the cooperation here is going to be very, very important. And this is what we are going to continue to pushing the government to take a very serious consideration.
Maybe you can put that in Sean as well.
Zvatiri kutaura ndezvekuti nyaya takatarisana nayo yeCOVID-19 inyaya icharema zvikuru, zvokuti kuti inga haigoni kuita nyaya inganzi hurumende iri yoga ingaigadzirisa. Chinodiwa ndechokuti hurumende itore vanhu vazhinji vakamiririra mapazi akasiyana-siyana nharaunda dzavanhu kuti vaise misoro pamwe kuti vangaita sei kuti vabatsirane kuti tibate chigwe. wongu isu semakere keti lukuru zira vanu kujiva tore nzira za tino uziwa neve Ministry of Health kana kuti neve World Health Organization ya kuti tinofanira kutora kuvara miromo nemhino tinofanira kuvara kugeza maoko tinofanira kuti ti maintain a distance pakati pevanhu hongo izvozvo tichazviramba tichizviita semakereke asi nenyaya kuti denda iri richakura zvikuru richatsvaka kuti hurumende iti ichabatirana sei pamwe chete nevanhu vemuZimbabwe kuti tiwane solution yakazara.
Thank you so much and stay on the line. So let's try to call Dr. Nyashano. He is in London, so we promised to call him. So I think now the phone is going through. So let's try to talk to Dr. Nyashano about what is going on in Zimbabwe. We know that there are many people that are really scared about COVID-19. So we're trying to get hold of Dennis Churu, who is the leader of the International Cross-Border and Traders Association. So now, Mr. Churu has been diagnosed of having COVID-19. He's in South Africa, and I talked to him earlier on, and he was saying that, he's trying to recover and he's using many ways of trying to get healthy. But he was saying that is very difficult for him to recover because he's got a family, he has got friends, he has got all those kind of people around him. So now I'm trying to call Dennis Churu, but it seems as if he is on another line. Marvelous.
Aiwa, apo tangatiruku yeza isu kutitiba teva Dennis Churu, avo vatinogara tichitaura navo pazvirongwa zveStudio 7 zvakawanda vanoshanda ivo neCross Borders Association. Vari kuti ivo vakawanikwa vachibatwa nedenda irori reCOVID-19. Pari zvino vari kuedza kurwisa denda iri, saka tichange tiri kunzwa kwavari kuti zvii zvavari kutarisana nazvo. Vari kurwisa denda iri vari muSouth Africa. Umo pari zvino tiri kunzwa kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 huri kuramba uchikwira. Uyezve takaona mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa nezuro vachitaura ivo kuti vachange vari kuwedzera kana kuti malockdown mastage avaya vadzokera kumashure. Nekuti vari kuti ivo huwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 munyika yavo yeSouth Africa huri kuramba uchikwira. Takaona chimwe chavakaita chekuti icho kwanga kuri kutengeswa doro kumbomiswa uyezve vachitaurawo nezvizhinja zvakawanda zvinofanira kuitwa nevanhu kuitira kuti vasawanikwe vachiwanikwa vachibatwa nedenda irori reCOVID-19 kana kutapurirawo kune vamwe. Saka tiri kuedza kuti tibate vaDennis Churu kuti tinzwe kuti zvakamira sei kwavari ikoko kuSouth Africa. Zvii zvavari kuita kuti vaedze kuti vanaye kubva pachirwere ichochi cheCOVID-19 icho chatemesa musoro vatungamiri vazhinji venyika dzakawanda pasi rose.
Yes, let's try to reach Dr. Nyashano again. Oh, I think I've got now Mr. Churu. Mr. Churu, welcome to the program.
Thank you for having me.
Yeah, okay, Mr. Churu. Sorry for bothering you. Today I've been with you for a long, long, long time. So now, tell us about your situation right now. How are you feeling? And tell people when you actually contracted COVID-19.
Yes, I'm feeling very, very good. I'm just as good as anyone else. If I can't tell you that I'm positive, you can't know. Because I'm just as fit as anyone else. I'm even fitter than other people who doesn't have the COVID-19. But what I can tell people is COVID-19 is there. It's existing. It kills. People should stick to WHO regulations or their country regulations to combat this pandemic. In fact, what happened to me is like I visited a relative of mine and he was coughing. And then when he was coughing, you know, as a relative, you know, the way you are close, when you don't have COVID, you feel like we both don't have COVID. You know, you can't segregate a relative. You feel like if I put a mask while you are with a relative, it's more like stigmatization. So that's what happened. And So we broke the social distancing rule. And then later on, he tested positive, and I also decided to get tested. I tested positive, and before I get tested, I had a fever for less than 24 hours. I treated the fever. The fever disappeared within that short period of time. But unfortunately, I remained with some side effects of the fever medication. Mm-hmm. And my doctor gave me a prescription of antacid syrup, that Gaviscon. And then when I took Gaviscon, I just took it once and the side effects disappeared. From there, I never had flu. My temperature was okay. Even when I got tested, my temperature was 36.4. I never had flu. I never had sore throat. You know, all those symptoms they talk about. So when they say stay home is more important, I mean, rule than any other rule. Because there are some people who doesn't have symptoms of corona, yet they have corona. Like myself, I don't have any symptom of corona, but I'm positive. So people need to be very, very careful. You might be a close relative to that person, but life first, you know. And those people with underlying diseases, they are the most vulnerable people. Because if you have asthma, you know, you suffer more than anyone else. If you have TB, you suffer more than a normal person. So for remedies, at the moment, there's no medication for corona. Mm-hmm. What you need to do is to boost your immune, even when you don't have any symptoms of corona. Your immune should be always boosted. And how do you boost your immune? It's about eating oranges. Just have an orange every day. That's how you boost your immune. And you know, if possible, you can take that vitamin C tablet, because what we want from orange is vitamin C. And you can as well buy those vitamin C tablets, 1000 mg. They work as well. You know, sometimes other people doesn't want to eat oranges. I mean, they are enemies of oranges.
Regendi funze ipapo kuti vajuru azvizva makasangana nazvo kuti muzoziva kuti manga mabatwa necovid-19. Pane zvamakanzwa here kana kuti zvakafamba sei kuti muzowanikwa muchizofunga kuti muende kunotestwa?
Hongu vanzwa dzimavelas makadi zvenyu.
Aiwa tiri wani.
Ndakasangana nemunhu aikosora weukama. Ndasangana nemunhu aikosora weukama, takangozvitora sepaukama, munongozviziva. Umwe anozvikoshesa kuti angave ari positive. Saka takachikora mutemo we-social distancing, mutemo wekusave pedyo nemumwe. Saka naizvozvo takawanika ini ndakazoita fever mashure mazuva mairi, because ndakasangana naye uri musi wechina chishanu mugovera vanhu vandaita fever. Fever ndiri kutaura nezvekudziya kwemiri, kungonzwa kuti handisi kunzwa zvakanaka. Ungave uchinzwa kutsva paurufa wangu uchitonhorwa, kana kunzwa kutonhorwa paurufa wangu uchitsva. Saka naizvozvo ndakabva ndatora mishonga yefever. Ndakapiwa kuchemistry anonzi ma4-in-1. Pane mamwe mapiritsi anenge aine mivara yakasiyana siyana mukati. Unonwa 4 ane mivara yakasiyana siyana. Saka ndakanwa iwayo, asi mushure mema awa asingakwanisi kuita 24, zuva asati rapera, fever yange yapera. Asi ndakazosara ndiine anonzi maside effects emishonga. Saka ndakazopuwawo mumwe mushonga wokuuraya maside effects aya, ndichibva ndapora. So zvinhu zvakaitika ndofunga zuva mukati mezuva rimwe chete izvozvo zvekuti ndinge ndichipedza fever yandai ndabatwa nayo. Kubva ipapo ndakazogara dzinenge 3 days no ndanotestwa nomatwanika kunzi ndainge ndine utachiwana hwekorona. So handina kuzomboita imwe chiratidzo chekuti ndine chirwere chekorona. Saka ndinokurudzira vanhu kuti hazvirei kuti munhu ane korona ndeuyo ari kukosora, ndeuyo ane temperature zvepamusoro bedzi, asi zvimwe zvezvitinhu zvinoratidza kuti munhu angave ainayo. Pane vamwe vanhu vasina zvese izvozvo, asi vanenge vaine denda iroro recoronavirus. Zvekare tinokurudzira vanhu kuti ngavasafamba famba kana kuko kuti hakuna chakakosha chavari kufambira, sekuti kana uri munhu uya ane zvimwe zvirwere zvaainazvo zvakaisakana asima kana uina TB kana uri pachirongwa kana uina BP vavaya, zvinoita kuti upenyu hwako huende pangozi, nekuti chirwere ichocho chinoita kunge chiri kutotsvaga vanhu ivavo zvakanyanyisisa. Saka kugara pamba ndo kunokunda zvese. Kana wazotadza kugara pamba, vanhu ngavapfeke mamaski ari kutaurwa ayaya, uye maoko ngaagezwe nguva nenguva nesipo. Kana paine sanitizer, vanhu ngavashandise sanitizer kugeza maoko avo, kunyanya kana uchigeza nesipo zvinonyanya kuda mvura iri kumhanya iyaya iri kubuda mupombi, kana kuti mvura iri kubuda mukapu ichingidzirwa, wogeza maoko ako nguva nenguva.
Ndanzwa ipapo muchitaura panyaya yemamaski. Matini mimi makaenda kunoshanya musina kupfeka maski, mbonyatsotsanangura ipapo kuti paukama, kunyangwe muri ukama muchishanyirana, zvakakosha sei kuti munhu apfeke maski? Nokuti ndopandabata ipapo.
Hongu, nyango muri paukama kana uchinge washanyira, ngatichi zvakakosha kuti munge muchishanyirana. Musikakwanise kuti muregedze kusangana pane zvamunoda kusanganirana. Vanhu ngavapfeke mamaski, nekuti haisi nyaya yekukosora chete. Kana kutaura kuya kwamunoita kana masangana, kazhinji vanhu veukama kana masangana mushure menguva yakareba munombotaura muchitedzera, mweya uya waunokuitsa uyauya, iwo mweya uyauya une utachiwana hwauinawo, zvinozokonzera kuti zvinzi ivai kure nakure kwemita rimwe chete nechidimbu. Mweya uyoyo unokwanisa kuita kuti unge uchitapurira mumwe wako utachiwana. Kunyange usina zvinoratidza kuti une utachiwana, unokwanisa kunge utori neutachiwana hwecoronavirus. Coronavirus yakangofanana nemaflu atagara tichingori nawo, aya ataingoziya kumaflu, asi iyi rudzi rwayo ndiyo runonzi hwecoronavirus ruri kuuraya vanhu zvakanyanyisa.
Ubona njani kunokokuwehleleyo? Ubona ngani uqinile emzimbeni kumbe ume njani? Akusitira kangani?
Mina ngiqinile ngoba ngibona ukuthi immune system yami isaqinile, iyakwanisa ukuthi ilwe necorona leyi, ngoba okwamanje angilawo ama-symptoms akhombayo ukuthi mina ngile corona. But ama-results yiwo awachoyo ukuthi ngile corona. But akusho kuti umuntu wonke uzova njengani. Abantu abafani, igazi alifani. So kungcono abantu bahlale ezindlini zabo, makungela kungela okuqakathekileyo okungayenzayo ukuthi baphumele ngaphandle.
Singathi khonapho ke uhlezi lemuli yakho lihlezi njani, akutshela abantu khonapho?
Mina ngiserumini lami, bona bahlala ku-main house, mina ngihlala kurumu lami ngingedwa. Kodwa mina ngiqinile ukuthi ngiyakwanisa ukuziklinela erumini lami. Makho ukuthi ungumuntu ongela amarumu amaningi, ungahlala nawo kodwa kufanele lingahlale less than 1.5 meters duzane lomunye. Kufanele ube le mask always, even noma usendlini usendlini ngemoli yakho, kufanele uhlale ule mask. Njalo.
Siyakuzwa kakhulu ke sikhona ubambe khonapho umjata ungayifatshana baba Juru. So marvelous, I think you can hear what this gentleman is saying. So now let's bring in Reverend Umjata to get his take on, you know, in most cases, Reverend Chacha, we know that people come to you to seek some kind of counseling when they are afflicted with diseases, when they've got some spiritual issues, and so forth. So when we look at COVID-19, you know that it's difficult for people to approach you as a minister of religion to actually counsel them and all those kind of things. So how do people handle this thing on their own? You know, what is your opinion on that?
I think many people are actually affected by COVID at many levels, and they are actually seeking help, also even from their ministers of religion. That's why here at the Zimbabwe Council of Churches, we have now set up a hotline where people can phone to seek for help, those who are seeking advice on different COVID-related issues. We have seen that actually from the calls that we have been receiving, that we have people who are making calls that have to do, for example, with the increased domestic violence that are related to lockdown in the context of COVID. So these are some of the issues. We have also seen calls that have to do with various forms of stigma. There are people who are being stigmatized when people know that they have COVID-19. So we are also training pastors. Right now, we have been running psychosocial support training for pastors to help pastors to deal with these COVID-related issues of stigma, where people feel that once they have COVID-19, many people look at them with disdain, and they look down upon them. This is not new, Gibbs. You know that during HIV and AIDS, when it was at its peak, there was this problem of stigma also in the church, where people were actually stigmatizing those who were positive. So this is not new that the church has to deal with the stigma-related issues to diseases.
So maybe you can put that in Sean as well.
Wongu nyaya takatarisana nayo inyaya yekuti vanhu vazhinji vari kutsvaka nzira dzokuti vangabatsigwa sei nenyaya yekuti vanhu vanovasema kana vachinge vava nechigwere cheCOVID-19. Vanhu vazhinji vari kufona chero kuno kuZimbabwe Council of Churches, takagadzira hotline tichitira kuti vanhu vanenge vachida kutsvaga rubatsiro vanokwanisa kufona kuti vagowana munhu anovabatsira. Vamwe vanofona nenyaya yekuvhiringidzana mudzimba nenyaya yeCOVID-19. Vamwe vanofona nenyaya yekuti vanenge vachitarisirwa pasi kana kuti vane vanhu vanovasema nenyaya yeCOVID-19. Uyezve tagadzirawo training kana kuti zvidzidzo zvevafundisi zvekuti zvingabatsira sei kuti vanhu vange vano ruzivo rwakafanira kudhila neCOVID-19, kuitira kuti nyaya iyi yokusarurana zvisina maturo yakatarisana nenyaya yeCOVID-19 isavapo.
So siyazizora rapa Marvelous okunywa uva vomuchata. So ke mbize uMarvelous angene kuhlelo. Go ahead, Marvelous.
Aiwa, tiri kunzwa vamutata vari kutaura ivo pamusoro pezvimwe zvirongwa zvavari kuita se vedzichechi vachitaura ivo kuti vatori nehotline yavakatanga yekuitira kuti avo vanenge vatarisana nedambudziko irori reCOVID-19, uyezve vataura ivo kuti vari kuwanikwa ivo vachitopa zvidzidzo kune vafundisi kuti vawanikwe vachiona kuti vangataure sei nevanhu. Vachitaura zvakare kuti pane zvirongwa zvakawanda zvavari kuita ivo sesangano rinomirira vemakereke panyaya iyoyi yedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus. Ndiregaindiende kuna vajuru. Ndichiti vajuru, tinoona kuti pari zvino imi mataura kuti muri kutorarama nedenda iro reCOVID-19, zvii zvamuri kutora kana kuti makanzi china vana chiremba kuti muwanikwe muchizonaya? Vari kuti munofanira kuita sei?
Hongu, vana chiremba vakandipa pamwe chete
audio yavajuru pari zvino isanyatsonzwika. Asi
your phone is cutting a little bit. So get close.
Vavachitaura kuti vakapiwa maantibiotics uyezve vakataura nemimwe mishonga asi havachanzwika. Regai tinzwe vajuru. Imbo edzai zvakare kutaura tinzwe.
Yes, now you are clear.
Ndaani chiti ndakapuwa maantibiotics, ndakapuwa vitamin C tablets. zvese zvazvira pekorona, asi zvinhu zvinobatsira kuti immune system yako igone kurwa nekorona. Asi zvandiri kusenzesa inini ndokusenzesa anonzi mahome remedies. Handinofungidzira kuti ndo ari kusenza kuti tinenge tine utano hwandinawo. Nasi kutora malemoni ndoacheka cheka, ndotora half lemon ndoricheka cheka, ndorizanganisa ne ndoto ife ndotanga ndari svina half lemon yachona, ndobva ndazocheka cheka zvasara zvachona zviya, ndobva ndatora teaspoon yeginger powder ndoiisa mukapu imomo, ndotora mbai garlic onion ndoicheka cheka kuita tumapisi tudiki diki.
Yes, your phone is cutting it.
Yeah, audio yavo inenge isiri kuita zvakanaka asi vari kutaura ivo.
Yeah, go ahead, Marvelous.
Vari kutaura ivo vachiti pane zvimwewo zvavari kuita kuitira kuti varambe vane utano. Vari kuti vari kutora maorenji nemalemoni negaliki nejinja vachibatsanidza batanidza vachinwa. Asi mubvunzo wangu mukuru kwavari ndewanga uri wekuti pamakaitwa test iyo yeCOVID-19 zvanga titsanangurire kuti test yacho yakafamba sei uyezve kuti makaitirwa kupi, makabhadhara here, zvinofamba sei kuti muzowanikwa muchiongororwa kana kuti what was the actual testing procedure like, if you can just take us through that. Who did you call?
Yes, what a problem with this connection. So hold on a bit. I think it's okay now. Yeah, he can hear us now. Go ahead.
Can I go ahead?
Yes, go ahead.
Tell us about the testing procedure. What how did it go? Did you pay? Who did you call?
Go ahead.
Yes, when I suspected that I had COVID-19, I had to go to the Lancet laboratories where they are testing people. When I went there, they told me to go to my doctor, to my general practitioner. I went to my doctor. I got a letter from the doctor. I went back to Lancet Laboratories for the test. And those lies that are circulating to say it's very, very painful, this and that, that testing is not painful. It's just an earbud, a long earbud that they make wet using your saliva. They just coat it with your saliva. Though they get saliva from your throat, but if you just open your mouth shut, open your mouth wide, you know, it's not painful, it's not irritating. So that's what they did to me. And after 48 hours, I received a message with my results. And later on, the doctor phoned telling me the results, and they at the same time they sent me an email with the guidelines on how I should now live as someone who is positive.
Mombotaura neshona kuti zvakafamba sei.
Madam Bishop Marvelous, akusere kuti kwahamba njani kunapo bekutorasola kwacho.
Ngathi ngicabangela ukuthi ngilo mkhuhlane we-COVID-19 ngihambe ngaye Lancet la eJohannesburg la kuhlolwa khona abantu abalabavekona. Ngahamba bangihambisa kudoktar, bathi ngihambe ngiye kudoktar ngiyothatha incwadi. Ngaya kudoktar ngayothatha incwadi bangitesta, and mabetesta basebenzisa i-earbud einde. Bayifaka emlonyeni ibe manzi. Abaye kudeni kakhulu, abaye kachana kakhulu okumangalisayo kokuthi ungavula umlomo wakho kahle. Ayikho hlobo and yazi yinto eyilula. And then ma-earbud leyana iba manzi, bayayikhipha then bayivalela phakathi kuneplastiki, bayivalele phakathi sebeqedile. And i-process yakhona ayithathi even 30 seconds. Yiprocess ingathathiyo even 30 seconds, uyabe usuqedi. And then uzolinda bazokuthumela imessage ye-SMS lama-results akho. Ma kuyekuthi u-negative bazokutshela ukuthi u-negative, makuyekuthi u-positive bazokutshela ukuthi u-positive. Njalo bathumele udoktar wakho, udoktar uzokufonela akutshele ukuthi sokufanele uyenze njani 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 njani, nikeza ama guidelines akona kuti mawusele gciwane leli kufanele ukuphile njani. So yiyo into yayenzakalayo kini. Gongo, kana uchi ndakanzwa inini kuti ndaiziva kuti ndasangana nemunhu akanga atestwa kunzi ane utachiwana wekorona. Zvaita saizvozvo ndakatsvaga kutestwa ndakabvunzwa vamwe ndikauzwa kunzi muJohannesburg kune mahospitals makuru pane vanenge vanonzi veLancet vanenge vaine katende kavo pamahospitals ese. Ndaenda ikokovaabva ndikudza kuti aiwa panotiwa tsamba yekwadokta. Ndobva ndaenda kwadokta, kwadokta kwacho hautopinda kana madokta vanongokupanepa vauri panze tsamba iyoyo wodzokera wokutestwa. Pakutestwa vanhu ngavasatya ndezvenhema zvekunzi unozopinzwa chitanda chinobuda nemunzeve chodiri. Mazuva ano vari kushandisa vari kufu unovhura muromo uhuru nechepahuru mukati umo vanoisa iyebhati vanoziva iyebhati zvinhu zvekunongonesa munzeve zvazvi ndochavanoshandisa bhati icho chinenge chakati rebei. Saka vanongoshandisa ichocho vokuronga kuronga kuti vazame kuti chinhu ichocho chinyorove kana chanyorova nemate aya ari mukati muhuromo uhuru kwatinokuchikudza kuya kuya imomo hakuna kure kwavanomhanyaenda vobva vangochinyorovesa vochitora vochivharira muplastic. Vachivharira muplastic unobva wazomirira maresults anotora 48 hours vozokutumira maresults ako uye votumira kuna dokta. Dokta okuudza kuti wakufa wakuirarama sei sezvo waonekwa kunzi une utachiwana hweCOVID-19.
Thank you very much, Dr. Reverend Mutata, for a brief sign-off. So, Dr. Mutata, seeing how things are going in Zimbabwe, do you think that there's need for another lockdown?
Yes, I think there will be a need for a lockdown. But you know that a lockdown is not complete on its own as a solution to COVID-19. If you do not put other aspects of human need to address, for example, issue of hunger, if people are hungry, they will not be able to respect COVID-19. If people are not getting services, if they don't have water, they will not be able to respect the lockdown. If people do not have other basic needs, they will not be able to respect COVID-19. For example, if they don't have firewood and they don't have any other source of energy. So a lockdown on its own in an environment where people are deprived of basic services is definitely not going to work because people will be forced to disregard it.
Now, your last word, Mr. Fury.
Yes, I emphasize all the people with influence, if they test positive, SARS-CoV-2, corona, which is corona, they should not hide. They need to tell people the truth so that their followers will believe that corona is there, corona kills. Because some of the people doesn't believe that this disease exists. They just believe that, they just think governments are just trying to stop them from moving around the way they want. It's not like that. Corona is there and we should fight it.
Marvelous.
Aiwa, putanga tiri kunzwa kubva kuna va Reverend Kenneth Mutata vanga vari kutaura iwo kuti panyaya yeCOVID-19 semaonero avo zvinogona kuti marules kana kuti zvinhu zviomeswe kuitira kuti dambudziko riwanikwe richidzika, asi zvinoda kuti pagadziriswe kuti vanhu vawanikwewo kuti panguva apo vari palockdown vane chekudya here, vane cheruriri here. Ndo zvimwe zvinhu zvavari kutaura kuti pangange pane kutaura ikoko kwekuti lockdown ngaiwanikwe iyo ichiomeswa, asi zvinoda zvakare kuti zvigadziriswe kuti hurumende ngaigadzire zvinhu kuitira kuti vanhu vasazowanikwe vachibuda mulockdown iye vachienda zvakare kuti vanotsvaga cheruviri nenyaya yenzara. Tiri ipapo tinotaura zvakare kuti this is a pre-recorded program, so for all those that are joining us, we did pre-record this earlier on, so some of the figures that you heard us giving you today might have changed by the time you watch us. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngatikurukurei.
And this is Give Dube in Maryland. I'm signing off from my basement. You know, we are actually doing this show in our homes because of COVID-19. We wish to take this opportunity to thank our guests, the Reverend Dr. Kenneth Mutata. We also wish to thank Mr. Dennis Turu of the International Cross-Border Traders Association. We hope he's going to recover very, very soon. Signing off, as I said, Steve Stube, Popeye, Zimbabwe. Thank you so much, gentlemen. Thank you so much, and have a very nice day.